ምናልባት ሮጀግራ ሙሽ ተከተኝ ሮማ ማቲልከስ አንዲዚያ አንጉ ባንዋን ወፉት ባር ምኑ ኦፕረስ ቢካዝ ባንዋን ወደ ማግሩፕ ሰካንጎ ሲያና ሲያና ባት ባንዋን ዲናው ምኑ የሲያን ቲኬት ሮጀግራ ኩምባ
ማቲኬት አያ አከቲንጓ ናኒ
ማቲኬት አከቲንጓ አምባሳደር ባርኩ ጀርመኒ
ሙቻስ ሙካ ኩባ ኢሞሞ ቡካሬስት ሪን
ሙሶ 14 on Monday ndobatuba ku Bucharest chitsekera kuzimbabwe
zvanga zviri nyore here kudarika border muchibva ku Ukraine zvakafamba sei
kudarika border vanhu vangoni nyaya dzakasiyana siyana but generally speaking zvasiri nyore kudarika pa border because munhu wese anga try kupfuura pa border nditoni shamwari yangu watinaye panapa akatokwara ngokuri achifanira kuti zvo stage so I can't say zvasiri simple it was not easy.
Kuva bereki kumusha vari kuti chi parizvino?
Vabereki kumusha vari kutongoti kana pasina like kana pasina way yekuti ukwanise chikoro ikoko izvezvi then apana reason yekuti urambe uri ikoko but kana uchikwanisa kuwana another opportunity because avasoda kuti ungodzoka futi kuZimbabwe and ungoita started ungotanga ngotsvaka tsvaka some place but vanhu vakambotraya kuti se vakati tsvagai maschools kana tichikwanisa kucontinue nechikoro and wakaona chikoro chakangofanana neUkraine in terms of my fees chisiri training but my fees wakwanisa kuwana place ikoko it's okay for you to go there varingotrust our decisions basically but they're saying come back home kana ikoko kusiri sei
makakwanisa kubuda nematsamba enye echikoro here
International medicine third year saka panyaye mabooks apana mabooks akatsagurwa vanhu vakatongobuda nemasecho nechichi because paunosvika paboda pacho you could walk makilometers asvika na 10 saka it was not possible for you to carry mabooks and medicine mahombehombe nechichi and ma transcripts edu ekuchikoro apana kana one wanguziya ani ma transcripts saka ndo shero process ye kutransfer kuenda kunime chikoro ichi even harder saka basically apana chitika tsakura chechikoro
tiri ipapo iwe shuwiro yako ndeyei
shuwiro yangu ndeyekuti government yedu yeZimbabwe kana itibetsere kuti kwanzo ita sei kucontinue nechikoro instead yekuti vangotiti tai kutofana tokunze kumba because patongosvika kuZimbabwe chinyaya yacho matters anenge in our own hands we still need to find chikoro kwekuenda nechichi shure yangu iri pakuti government yatibetsere pakupanda zvimwe chikoro nema alternative option and kana tichikwanisa kuzono continue kuZimbabwe kuti vanogona kutipa exam for something so that atitangi dzei kuti shone zvonzi aiwa vanhu vekuukraine atidzisisechi degree ni maybe my job or kwanza kusetsa kana ma exams kuti vanhu vanzokera ma respective classes out pale vanhu vari ma 5th year vanhu vari ma 6th year like final year angatosara no 2 months kuti anyore final exam right saka you know you can only imagine.